This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira anasi uri musi wechipiri chikumi 10/2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vanhu vanomwe vanofa mutsaona yemugodhi ukadoma.
Nhengo yeGardens Council amai Sekai Holland vanoita musangano nemutungamiri wavo vaMorgan Tsvangirai.
Hurumende yoronga matanho ekugadzirisa donga watonga riri kuitika mumigwagwa yemuHarare.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vanhu vanomwe vakafa nezuro manheru mutsaona yakaitika mugodhi weGolden Valley kukadoma. Vashandi vepamugodhi uyu vanonzi vakafa muchure mekunge chikepe chinotakura vashandi kupinda nekubuda mumigodhi chadonhera mugodhi uyu. Chikepe ichi chakanga chakatakura vashandi gumi nevapfumbamwe. Vamwe vashandi gumi nevaviri vakaendeswa kuzvipatara zvakasiyana siyana zvichienderana nekuwara kwavainge vaita. Njodzi iyi yauya mushure mesvondo rimwe chete apo nyika yakatungamirwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru mukurangarira njodzi yakaitika kuHange Colliery Company makore makumi mana nemaviri apfuura apo vanhu mazana mana vakafa munjodzi muna 1972. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wekambani yeGolden Valley Mine kuti tinzwe zvaitika. Asi Sandra Nyaira weStudio 7 abata vasempiri vanovaivo original officer weNational Mine Workers Union avo vanga vari pamugodhi uyu vachiongorora kuti zvinhu zvanga zvichifamba sei.
Hanzi vakapinda muchikepe chinotakura vanhu chichiendesa kubasa. Iri vertical shaft chinopinda vanhu 20. Saka apa vanhu 20 ava vanga vari muchikepe vanga vari 19. Saka takavatakura tichienda navo kulevel yokutanga ku 23 level. Ndokwa takasvika tikapfuura palevel iyoyo pataifanira kunge tichimira ndokubva tanowakanda mumvura pasi.
Saka pane vakapona here mukati medambudziko iri?
Tine 12 masurvivors akasurviva paaccident iyo.
Ivo vakapona mukati medambudziko iri vari kuti zvii zvakaitika?
Vakapona handisati ndasangana ne-one wavo pari zvino nokuti vese vaendeswa kuchipatara saka handisati ndaona one wavo.
Saka mhuri dzevashaika ava dziri kuwana rubatsiro here kubva kune kambani uye nesangano renyu rinomirira vashandi vanoshanda mumugodhi?
Patoita dambudziko kari kubva pazvaitika ini ndasvika kuno kuna 11 o'clock vanga vangopiwa chete $24 hanzi breakfast nemanagement yavo. Saka pari zvino ndichitaura kudai pasvika mota yeGolden Valley ndiyo yavapa pauya muriwo ne-4 liters ecooking oil ne-10 kg zveshuga nema-500 grams emasamba maviri nesoti 2 kg zvesoti chete. Ndozvo rubatsiro rwandati ndaona rwapiwa. Vangosiya vataura vachitiwo chibage chichauya. Saka chibage chacho hatisi kuziva kuti ibhagedhi here, maviri here kana kuti mangani. Hatisi kuziva ipapo.
Avo vanga vari vasempiri regional officer weNational Mine Workers Union vachitaura vari parunare ukadomba naSandra Nyaira weStudio 7.
Vakafano bata chigaro chasa chigaro wekanzuru yavana Soro Jena mubato reMDCT kana kuti Gardens Council amai Sekai Holland vasangana nasi nemutungamiri webato ravo Vamogen Tsvangirai vakakurukura nyaya dzavanoti dzine chekuita nebato ravo. Amai Holland vanoti vatsvangirai ndo vakavadaidza kumusangano uyu nemugovera asi vakanga vakabatikana izvo zvazoita kuti vasangane nemutungamiri wavo nhasi. Vanoti vazosanganawo zvakare navatendai Biti ava vari kutungamira chikwata chiri kuda kuti utungamiri weMDCT hushandurwe. Vanoti havakwanisi kutaura kuti zvii zvavakurukura nevarume vaviri ava kunze kwekungoti misangano yavo yabudirira. Ngatinzwei hurukuro yataita naamai Holland.
Isu se Guardian Council, we are at liberty any time to meet with any of our leadership or our members to talk about any matters which may be of concern to the party, to ourselves, to the members. Yes, the president is randomizer, a very good discussion. As Guardian Council, Simba remediation atina skill yacho zvachose. Isu basa redu ndere kungoita kuenzanisa vanhu mupati vasiri kuhwirirana. Isu leadership yedu yakaelektiwa kucongress kuBulawayo muna 2011 tiri kutora zviri kubva kuvanhu kuti dai vava vanhu vanoshanda pamuchi.
Saka musangano uyo waburitsa chii mune zvamuri kuedza kugadzirisa izvi?
Hapana musangano waitika wokuburitsa chinhu. Ndiri kuda kungoti inishona culture, inindevene culture, advice inofamba nomunhu wese panenge paita mhere mhere ndeyokuti pesanai asisiyira ite hukama kuti mangwana kana muchisangana munogona kukwazisanai, munogona kutaudzana. Ndizvo zvatiri kuda kuti kuGarden Council tiite isu kuti kuleadership yedu yese kumamembers patinorwisana mutsumo yechishona inishona karota muZimbabwe kunonzi pamunorwisana sira ite hukama.
Asiwo imi sekanzuro yavana Sorojena, masvikawo papi nekuedzawo kuti muone kuti mapoka maviri aya ataudzana nekugadzirisana?
Guardian Council, isu power yemediation skill yacho atina. We don't have the skill to mediate. Asi skill yokuenzanisa vanhu tinayo takazara, nekuti the 30 Guardian Councillors vanhu vakura vabva zera vanogona chaizvo kutaura kuti nzvimbo pavari ive neurunyararo. Ipapo ndio patiri kushanda isu.
Vanga vari vakafanobata chigaro chasa chigaro weGuardian Council muMDCT amai Sekai Holland vari parunare muHarare. Asi mutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti musangano waitwa naamai Holland navatsvangirai wanga uri wekuzama kusanganisa zvikwata zviviri izvi patafura kuti zvitaure, uye vanoti chikwata chavo hachisi kuzoita izvi.
Hakuna nhaurirano dziri kuitika pakati pevakomana vakadzingwa mubato uye vakafoma bato ravo vanatendai Biti nana Mangoma nesu. Hapachina chokutaurirana apa, nokuti ivo vari kuenda nerweseri vachinonyomba vatsvangirai, vachinonyomba vebato, vachisungisa vana vasina mhosva. Saka ivo vari kushanda nezanu PF. Saka tiri kuti ngavashande nezanu PF yavo, isu toenderera mberi nechirongwa chedu cheMDC chekusunungura vana veZimbabwe vakadzvanyirwa nezanu PF naMugabe. Saka hapana kutaurirana kuripo. Isu tiri kuti tiri kuita congress yedu yeMDC muna Oktobha gore rino, tobva tagadzirisa utungamiri hwedu. Avo vakaenda vakaenda, nyaya yekuti tirambe tichingo tenderedzwa misoro tichinzi tauriranai, regirai kutaurirana, tauriranai, regirai kutaurirana, hakuna chakadaro. Uyezve mai Holland havana munhu akavapa masimba ivayo ekuti vaite midhieta pakati pevanhu veMDC nevamwe vakabuda.
Asika vamwonzora, vamwe vanoti bumbiro renyu remutemo rinopa amai Holland masimba sasa chigaro weGuardian Council ekuti vanga vachiita izvo kuona kuti vana mumba vataudzana vagarisana zvakanaka.
Chekutanga ndechekuti bumbiro remutemo rinopa Guardian Council yese, kwete amai Holland kwete, rinopa Guardian Council simba rokuita kuyananisa. Saka Guardian Council ndiyo inofanira kugara pasi yowirirana yotaura zvinenedzo rimwe chete.
Tinozwa kuti icho chikwata cherenewal team chiri kudaidza vashangirai kuti vange vachimira pamberi pedisciplinary committee. Danho iri muri kuribata sei?
Ndo zvatiri kutaura kuti iwo My Holland nevamwe vavo vanoti tigotaurirana nevanhu vari kuda kutora chisimba, vari kuda kutora utungamiri hweMDC nechisimba. Isu tinoti kwete pari izvozvo. Vashangirai havangatorwi kunotongwa nezanu PF nekuti aka kachikwata ndeke zanu PF.
Vanga vari mutauriri weMDC Tiva Douglas Mwonzora vari parunhare muHarare. Tabatawo mutauriri wechikwata cheMDC Renewal Team vaJacob Mafume, avo vanoti havana ruzivo rwekuti pane misangano yekuedza kubatanidza zvikwata zviviri zviri kunetsana izvi yaitwa nhasi.
Isusu chatinoziva ndechekuti Guardian Council inokwanisa kusangana nani nani zvayo waanoda kusangana naye. Kana yasangana nayo votaurirana zvavanenge vataura. Saka isusu tinoziva kuti kana vataurirana, kana nguva yasvika yekuti vatiudze zvavataura, vachatiudza ende vachataura. Asi pari zvino isusu tiri kuenderera mberi nezvirongwa zvedu zvekugadzirisa pati nokuti tiite renewal yepati.
Imi makasununguka here kunge muchisangana navatsvangirai muchigara pasi muchikurukura kana Guardian Council yabudirira kuti pange paine musangano wakadai?
Isusu takambotaura kuti kusangana kuri kuviri. Munogona kusangana muchibatanidzwa kana kuti mosangana muchiparadzana zvakanaka. Saka isusu takataura kuti tsvangirai wakudhara akamuka kubva mutsvangirai waiko zvino uyu. Tsvangirai wakudhara iyeye tinogona kutaura naye. Tsvangirai waiko zvino ari kuita umaradzi tinogona hedu kutaura naye kuti tinge tichipatsanurana zvakanaka pasina mbonga mupopopo nekurovana nezvimwe zvese zvinokwanisa kuitika.
Tinonzwawo kuti iwo vatsvangirai vari kuti havana nguva yekunge vachigara pasi nechikwata chenyu kuti mukurukure nyaya kana nzira dzekuti munge muchidzokerana. Munoti
kana asina nguva yekugara pasi nevamwe nekutaurawo nezvimwe zvinhu zvakangowanda wanda. Asi kana ari mutungamiri wenyika, mutungamiri weupi, kana akaramba kutaura nesu anenge asida kuzotaura navamugabe.
Tinonzwawo zvakare kuti chikwata chenyu chiri kupomerawo mhosva dzinogona kuita 17 kuna vatsvangirai. Mungatudzewo pamusoro penyaya?
Kana muchirangarira meeting yemendeo yakaitika yakasuspenda vatsvangirai, kana munhu asuspendwa anodanwa kuhiyeri. Adanwa kuhiyeri upuwa mutongo wake. Saka mungangosuspendi munhu mobva mati zii, kana kungoexpela munhu mobva mati zii. Saka chirongwa chiripo ndechekuti kana munhu wasuspendwa unodanwa kuitwa mutongo poonekwa kuti zvawakasuspendirwa zvinhu kwazvo here kana kuti hazvisi.
Vanga vari mutauriri wechikwata cheMDC Renewal Team vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Masangano anomirira kodzero dzevana vadiki achitungamirirwa nesangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children anoti achakamirira kunzwa kubva gurukota rezvemadzimai Muzvare Opa Muchinguri minduro yavo panhunha dzavo dzavakasvitsa kuhurumende nemusi wechina chapfuura. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuna Muzvare Muchinguri. Mukuru weZimbabwe National Council for the Welfare of Children Valamio Piri vanoti vakatsvaga rutsigiro kubva kumasangano akasiyana-siyana anorwira kodzero dzevana zvitevera kubatwa chibharo kuri kuitwa vanasikana munyika. Marvelous Mhlanganya uyu weStudio 7 aita hurukuro navapiri kuti tinzwe zviri kuitika.
Petition iyoyi yakatenderedzwa muzvikoro. Vana vainyora vana vari muzvikoro uyezve mayouth vana vasisiri kuenda kuzvikoro but vari munzvimbo dzatinogara. Saka petition iyoyi yanga ichienda ku Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Ministry of Women Affairs, Gender and Community Development, the Judicial Service Commission, ZRP ne Victim Friendly Units. Uyezve zvatanga tichikumbira mupetition iyoyo zvanzviri zvekuti izvo pave nekusimbiswa kweurongwa hwakawirirana negovernment pamuya vanoti protocol on the multisectoral approach kumaissues ane chekuitwa nekubhinywa kwevana kana kushungurudzwa kwevana mudzimba.
Pane nhunha dzamanga muchida kuti dzitariswe here muzvinyorwa izvi uyezve ndedzipi?
tanga chiti susu hurumende inofanira kunge ichiita kuti pave nemaresources akakwana mari dzakawanda nezvinodikanwa kuti iyo protocol yakaitwa ikwanise kuitika. Chepiri, taikumbira izvo kuti susu Justice Service Judiciary Commission yakabatana ne Ministry of Justice Legal and Parliamentary Affairs vakurudzire vatongi magistrates nemaprosecutors in particular kuti varambe vakaisa mutongo unoenderana mangarirwa kuti akashungurudza mwana kana kuti akabhinya mwana, kuitira kuti mitongo yavanopa vape iyo yavanoti maximum sentences, kuitira kuti zvibvise nyaya dzekuti vanhu vari kungoparapara mhosva idzodzi. Chetatu, tanga chitisusu kuMinistry of Justice Legal and Parliamentary Affairs ione kuti makesis aripo nechekare ane chekuita nevana vakabhinywa kana kuti vakashungurudzwa makore apfuura akasire kunge achitaurwa nezvavo achisvika pakupera, uyezve vabvise kunyangwe vaongorore. Tinongonzwa kuti pane nyaya dzeuori dzinotadzisa kuti nyaya idzo dzikwanise kupera nguva ichipo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe National Council for the Welfare of Children, Valamio Piri, vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, musakanganwa kuti munokwanisawo kubata Studio 7 pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kubata Studio 7 pachannel Zim muchishandisa decoder reWiztek kubva na9 pm kusvika na11 pm. Kana muri paWiztek, tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Channel Zim inoteererwa nguva dzose pasatellite TV, smartphone nepaInternet inoti www.channelzim.net.
Gurukota rinoona nezvekufambiswa nekutakurwa kwevanhu nezvinhu vaObert Mpofu vanoti vari kuita misangano nemapazi akasiyana siyana yekuedza kugadzirisa nyaya yemakombi emuguta reHarare ayo akonzera nyonga nyonga uye kudeura ropa apo anenge achiita wagonzo nakiti nemapurisa. Pakati peguta panonzi pawandisawo motokari zvopa kuti vanhu vatore nguva kuti vaende kwavanenge vachienda kana vachipfuura nepakati peguta. Vampofu vanoti vari kuda kuti vaise mabhazi akawanda mumigwagwa kuedza uye nekuwedzerawo makore evanhu vanotyaira mabhazi aya kuti asvike pamakore 35. Vampofu vanoti izvi zviri muchinyorwa cheNational Transport Policy uye vachaona kuti zvose zvinoda kuitwa zvaitwa makore maviri anotevera. Masangano evagari vemuHarare akaita seCombined Harare Residents Association kana kuti CRA neHarare Residents Trust audzawo Studio 7 kuti haasi kufara nedonga watonga riri kuitika muguta. Vamwe vagari vemuguta vanotiwo uori hwanyanya mumapurisa zvapa kuti paite matambudziko. Hatina kukwanisa kubata mapurisa kana vanomirira varidzi vemakombi kuti tinzwe divi ravo. Tabata meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni avanoti vari kushanda nemapazi ehurumende mukuedzawo kugadzirisa nyaya yemakombi anetsa iyi.
Honga zvinonyanyomira zvakanaka makombi tinoada kuti atunze kumabasa asi akuti anotinetsa kumaneja mafambiro avo ari kunetsa tova kutoda kushandwa navo. Ndakamboita zvangu meeting naminista Dr. Mpofu nenyaya yacho briefly chakangotaura zviri zvine chidimbo. Panofanira kuva nemukana kuti tiwedzere matauriro atinoita nenyaya idzi tibatsirane kufunga tiwane shanduko panyaya iyi nekuti dhorobha harichafambika. Uyewo tichikumbira vagari ngavagadzirewo kuti mwezi wachangori kana vakunzi maakufamba pakati rebei kubva kwamunoburutsirwa mori kusvika kwamunoshanda, zvekuti munhu wese angojaira nekufunga kuti ndoburutsirwa paofisi vangu kana pafekto pangu vandinoshanda muno muHarare pakati peguta ndo zviri kukonzera kuti tinge tinotambudzika nekuwanda kwedzimotikari mumigwagwa iri pakati peguta.
Saka muri kumboitawo here misangano nevagari muchitsanangura zvamuri kuda ku kuti zvinge zvichiitikawo muguta umu?
Pari zvino hatindi kuchema kwevagari tiri kukunzwa, asi pangangodawo kutaurwa zvakati dzamaini nevatyairi nevaridzi vemakombi, bcause ndokune dambudziko ikokoko. Vanhu ava kushanda navo kunenge kwatinetsei, mapurisa edu eminisipariti zvavanetsa, mapurisa dzetarapii zvavanetsa. Paakuda kuti mboshanda navanhu atozo kuti nohongu tiri kuda henyu kuti munze chovha dzenyu dziunze vanhu mumugwagwa. Asi pamunopaka mafambiro kuremekedzwa vamwe vashandi vamushanda navo nomumugwagwa, zvingave nani, zvinoita kuti munge munotambirika. Pari zvino hazvinyanzoita.
Saka muri kutarisira kuti kuwandudzwa kwezvinhu kukungangotanga riini pane zvamuri kutaura nemamwe makurukota ehurumende?
Pari zvino handina chandingati ndingakuvimbiso yekuti pakati renge tava pakati. Tokutaura kwandiri kuti handekuti isu seguta pamwe nehurumende tifanira kumbogarawo pasi zvakati nyanyei, tongoona kuti mikana iripo ndeipi yekushanda nayo kuti guta ringe rinovandudzwa panyaya dzemotikari kunyanya dzevatyairi vemakombi.
Vamwe vari kuti dei mabhazi ati wandeiwo pamwe zvingabatsira, munoona sei nyaya iyoyi?
Ichokwadi, raitawana mabhazi aya anenge anonzi emamas transport ekuti kana one bhazi rinogakutakura 150 zvinomborerutsa kunetseka kwatoita nevi tikombi tidikava.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevagari vemuHarare richikonzerwa nemakombi.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa cheLive Talk nasi Manheru, apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu paLive Talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu www.studio7news.com. Muenda pakanzi Live Talk mofona international access code yenyu, mofona namba dzinoti 1202617 2077 kuti mutaure paLive Talk muri kuBritain, America nedzimwe nzvimbo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reResource Exploitation Watch vaWashington mehlo makulu vari kurudzira nyika dzekunze kuti dzipe Zimbabwe mari yekusimudzira makambani kana kuti foreign direct investment kuitira kuti zvinhu zvisimuke munyaya dzezveupfumi. Mashoko avo anotevera kuzivisa kwaita Denmark kuti yapa Zimbabwe mari inosvika mamiriyoni makumi maviri kuburikidza nehomwe yeZimbabwe Multi Donor Trust Fund iyo yakaombwa muna 2010 nenyika dzekumawirira. Chirongwa ichi ndechekubatsira kumutsiridza upfumi hweZimbabwe. Nyika dziri mubatanidzwa uyu dzinosanganisira Australia, Germany, Norway, Sweden, Switzerland neBritain. Homwe iyi pari zvino inonzi ine mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi maviri nemashanu emadhora uye iri pasi pebhanga reAfrican Development Bank. Mumiriri weDenmark muZimbabwe vaEric Ramsamson vanoti mari iyi ichashandiswa mukugadzirisa migwagwa, kuwanisa vanhu mvura, magetsi nezvimwe. Ukama hweZimbabwe neEU hausati wanyatsosvika pakanaka kubva EU zvayakatemera zvirango vamwe vakuru vehurumende nenyaya yekutonga nedemo muna 2002. Asi hurumende yeZimbabwe inoti zvirango izvi zvakauya nekuti yakagovera vanhu minda patsva.
Teererai Studio 7 pafoni. Kana muri muSouth Africa, ridzai panhamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora namba idzi zvakare 010-591-6465.
Nhasi ibhavhadhere muimbi wemusambo wesungura ane mukurumbira Alec Machesu uya svitsa makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa. Kunyange hazvo mabiko ekucherechedza zuva iri akaitwa pamutambo mukuru wakaitwa kuAndy Miller Hall nemusi wechishanu chapfuura, nhasi Machesu ari kutaura mafambiro ari kuita zvinhu mubhendi make zvichitevera kutsemuka kwarakaita apo vaimbi vanosanganisira Noel Nyazanda, Obert Gomba naJonas Kasamba vakanotanga bhendi ravo. Marvelous Muhlanganya weye weStudio 7 aita hurukuro naMachesu kuti tinzwe kuti zvinhu zviri kufamba sei mubhendi make uye kurambana kwake nevaimbo vemudzimai vake tafadzwa.
Zakaria, Zakaria, arrivo office, achiba ila, achiba sanda, achiba sapata.
Zangane na we chupata. Zuno bata kuti vanhu manga muri kushanda mose kwemakore kuzungoita kusiyana vamwe vanongoita kutizana kusanya kubudirana pachena mwana zvezvo zvasini nguva imwechetero zvinondifadzawo kuti ndokukura kuitawo chinemagezi vamwe muzimbabwe ndokuwandawo furi kuita zvikwatawo kuti vateereri vagoekuva kuteererawo zvinhu zvakawanda munguva imwe chete uye zvakangonditibatei mazuva ekutanga zvinhu zvinozangoitika asi kuti ndokukura kwacho uye hachi handina kunge ndakazotibatikanei hazvina zvazvakandizona kundidzora izvozvo hazvina zvazvakabisira mukuridza kwedu mukuenda kwedu nemabasa edu ndakangotenge ndine vamwe vanga varipo munguva idzodzo vamwe vanga vachiripo vasati vaenda hati ndinogara ndine chii ndine vakati vandei vanenge vari pai vasaidi vane chingobatisana navo tichibatisana tichidzidzisana kuitira kuti panoitikawo zvakafanana naizvozvi panoita show haimiri kana kuti panorwara mumwe show haigoringi ichimira tinoenda nyange chero anoridza besi chai aripo ndakabatika kuti nyange nini kana ndikakuvara chigunwe ndinosina kukuvara muromo ndinoimba chigunwe chakabhandeja mumwe achiridza besi iyo semaridziro andongoitawo inini.
Vamachesu, mungati makadzidza chidzidzo chipi pakupesana kwamakaita nevaimbi venyu vamanga magara navo muchikwata kwemakore akati wandei?
Chandotarisira kunyanya ndechekuti ndakadzidzawo kuti kana uchinge uchiridza nevamwe hakusikuva kuti murume sekusvika mwari vai atora mumwe nemumwe mativi zvichiendawo zvakare kuti munhu wapinda basa chine chasara kudi kubuda kune kuri padhuze waberekwa chasara kudi kutorwa nenguva kana mwari vati haa uyu ndakuchimudana saka handionhangu kuri kuti zvinhu zvakandikanganisira kunyanya zvinhu zvakatondipa kuti ndito zvisa kutosimba pfungwa kusimba mwoyo zvese nekukura munguva imwe cheteyo kuziva kuti no zvinhu izvo zviripo asi kune zvinoita kuti basa rifamira mberi kwazvo ichangoramba ingori mberi kwazvo kwavaingonzwa ndo zvisakunge zvichingonzwika narini wose nyange ndikasara ndirindoga nhasi zilongo ini ndiripo handionhangu paine dambudziko
enda kumhuri yenyu makapesana papi neyaimbova mudzimai wenyu Tafadzwa.
Kugarisana tichiita mudzimba vanhu tinowanana wanano iripo pane kuzokonana zvakare mushure mekunge paita zvinenge zvaita kuti vanhu mugonongo ndichisiyana ndononge izvo ndogona kunge ndichizvizosa mumaoko amwari nokuti mwari ndo vanoziva kuti munguva yakati pakaitika zvakati yatei tisingafungidziri maona chiitiko ichocho zviitiko zviri kuitika munzvimbo dzakati siyane siyanei mune munhu wese ari mupasi rino asi ngoti zvinhu zvine zvakazoitika kumuimbi muna kuburikidza nemabasa saka zvino zvinoita kunge sezvinhu zvitsva kati zvinhu zviri kuitika zuva nezuva roga roga no hazvina hangu zvakambondikanganisa nekunoziva kuti zviripo izvozvo mwari vane zvinangwa nazvo mukati mazviri ona vanga vaonawo zvavanga vaona sezvo hatigoni kunge tichiona onera navo maonero avanoitawo ivo.
Aiwa tichitoo makorokoto ebirthday kuna Alec Macheso kubva kustudio 7 apo manzwa Alec Macheso achitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 teererai zvakare mangwana apo tichanzwa kubva kuna Macheso nezvemuchato wemwana wake Jerome.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vanhu vanomwe vanofa mutsaona yemugodhi kukadoma.
Nhengo yeGuardian Council amai Sekai Holland vanoita musangano nemutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai.
Hurumende yoronga matanho yekugadzirisa donga vatonga riri kuitika mumigwagwa yemuHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine su zvakare mangwana anokuoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga na Sandra Nyaira.